Good evening, Zimbabwe. Welcome to The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, August the 28th, 2018. I'm your host, Tungamili Nkomao. Tonight, we are featuring young lawmakers who won in the just-ended general elections. We want to hear their agendas for the development of youth. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, at VOA Shona and VOA Ndebele. As you know by now, we are also streaming live on our three websites. That's www.voandebele.com. VOAShona.com as well as VOAZimbabwe.com. A number of youth from both MDC Alliance and ZANU-PF are headed for parliament after winning the July 30 elections. Some are headed for council chambers across the country. Millions of youth, young Zimbabweans, will be looking up to these youthful office bearers for inspiration as well as development opportunities. And the question we are asking them tonight is, what exactly will they do to push the development agenda for young people? And we also want to hear from you at home. What do you want these people to do for you as a young person? That's the fulcrum of our program tonight. Yilo utaba isingalo lamhlanje izihlobo esithandekayo. Siyalambulela uhlelo kumagumbi womana omhlaba lapho lingaba likhona uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Lamhlanje isixoxa lamalunga edale lephalamende asakhulayo, abeZANU-PF kanye lebe-MDC Alliance. Njengabantu abasakhulayo sifuna ukuzwa kibo ukubana nhlelo bani kahle kahle abazazigijimisa edale lephalamende ezilakho ukuthuthukisa abanye babo, abanye abasakhulayo abangena kuzigidi lezigidi eZimbabwe. Ngobana liyakwazi, ngilethemba liyazi ukubana ulutsha lweZimbabwe, abantu abangontanga abasakhulayo, yibo abanengi kakhulu ukwedlula wonke umuntu, wonke ama-age groups eZimbabwe. Ngakho lamhlanje sixoxa labo abameli benu edale lephalamende, ZANU-PF le-MDC Alliance. Bazachasisa-ke ukubana kuyini abaza kugijimisa nhlelo bani, abaza gququzela uhulumende ukubana azithathele phezulu ezilakho ukuphakamisa abasha emakhaya. Sifuna ukuzwa kini njalo njengoba sokukhulayo lamhlanje ukubana kuyini kahle kahle elikhangelele ukuthi ama-MPs enu amatsha la angasakhulayo njalo, kuyini elifuna alenzele khona. Ndiyo nyaya yathu ukurukura nezvayo nhasi muri yeZimbabwe. Tine vechidiki vakapinda mudare reparamende, vakasarudzwa kuti vange vachimirira nzvimbo dzakasiyana-siyana mudare reparamende. Tine veMDC Alliance pamwe chete neveZANU-PF. Saka tichange tichivabvunza tichinzwa kwavari kuti zvii chaizvo zvavachange vachimhanya nazvo kudare reparamende ikoko, zvichawanikwa zvichibatsirawo veruzhinji vechidiki. Kudzimba vechidiki tinoda kunzwa kwamuri zve kuti zvii zvamunoda kuona vechidiki ava vachimhanyisa, ndezvipi zvirongwa zvamunoda kuona vachimhanyisa zvichamubatsira. And I'd like to first welcome my two first guests. That's Honorable Dingomuzi Pote, ZANU PF Member of Parliament for my constituency, that's Bolilima West, as well as Levi Chimina, an MDC Alliance Member of Parliament for Chiwundura constituency. Gentlemen, congratulations and welcome on Studio 7.
Hello?
Ngiyabona baba Nkomo.
Yebo mnumzana Phuthi, unjani sikwenzela mhlophe?
Ah, aseyiwo hodwa jahala kithi.
Mhm, hayi. Siyakubonga, siyakubonga njalo siyakubongela. Vachi mina makorokoto uye zvetina mugamuchira muchirongwa.
Na tinotenda hedu tese makorokoto awa.
Mhm, tinotenda zvikuru. Okay, let's dive in, gentlemen. I'll start off with Chimina, Mr. Chimina. What agenda do you have for the millions of young people as you head to Parliament, Mr. Chimina, probably later this week or next week?
Yeah, we have got a lot of programs for the millions of young people who are out there. But first and foremost, it's unfortunate that as the young people, we are the ones who is bereaved a lot as Zimbabweans. We thought that our young president, Nelson Chamisa, will be the president of the nation so that he will cater for the needs of young people.
Unfortunately, it didn't happen that way, Mr. Chimina, but please do stay on the line. Mr. Pote, your turn. What's on your mind as you head to Parliament?
Thank you very much, Mr. Nkomo. We have a lot lined up for young people, but first of all, let me point out that representation in Parliament by a young parliamentarian does not necessarily mean representing young people only. Neither would it have meant that a young president would have only represented young people, like he has been insinuated. However, needless to say much, young people have challenges that need an approach that is unique, that is modern, and that is derived from our appreciation that they have got special needs. As such, what we need to do then is to make sure that our young people are given fish rods with experience and knowledge of how to catch fish, not them getting fish on the plate and being never told how the fish is caught. In a way, I'm saying we have to make sure that young people are assisted to desist from the dependency syndrome, such as has been caused by other groups that I may not want to mention now. Generally, youth need the project. They need to participate in the economic development issues. They need to be stakeholders in all areas of emancipation. That's a general view that I have about what we have to do for them. But details will come as we execute our duties, come after swearing in.
Mm-hmm. Thank you there, Mr. Puti, and please do stay on the line. Ndizo ke kwa muri mkoma chimina. Ndeyapi matambudziko anokosha amuri kuona vechidiki vachisangana nawo mupenyu hwemazuva ese.
Matambudziko atikuona kusangana nevechidiki muupenyu hwamazuva ose akati wandei. Tikuona kuti vechidiki vari kusiyiwa mune zvinhu zvine chekuita nezvenyika yavo, zvinosanganisira zvinoita zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Zvinongotariswa sekuti zvinhu zvinokwanisa kuitwa nevanhu vakuru chete, zvisingasanganisiri vechidiki. Asi mafambiro eupenyu anenge achinetseka ndine vechidiki, nekuti ndo vachine zvakawanda zvekutarisa, vachine mhuri dzichiri diki dzinoda kurarama vachiri kuenda kuchikoro. Saka matambudziko aya tinotarisira kuti agadziriswe, nekuti vechidiki vapiwe mikana mune zvose zvine chekuita nezvenyika mukurarama kwavo, zvinosanganisira zveupfumi, zvematongerwo enyika uye zvemumabasa.
Mm-hmm. Saka kusarudzwa kwevechidiki vakawanda kupinda mumakanzura umu uyezve kudare reparamende, muri kuona kuchibatsira here kuti matambudziko ese aya ange achigadziriswa?
Ya, ndinoona sekudaro, nekuti izvi zvichange zvisinei nezvechekuita nezvematongerwo enyika. Zvine zvakutarisa mararamiro ari kuita vechidiki kuti vave tave nerepresentation yakati kure muHouse of Assembly. Saka tichanoita mitemo inoita kuti vechidiki varangarirwewo sevanhu vanorarama mukati menyika yeZimbabwe, tichiita mitemo inoita sekuti vawanewo mikana mune zvematongerwo enyika, tichidzokera kune zvemabasa. Tikuona kuti retirement age iri kuramba ichitowedzerwa, havachawana mikana yekunoshanda, nekuti kunenge kuchingoshanda vanhu vakuru vakapinda basa kare, vamwe vane maover 60 years. Saka zvatinenge tichitarisira ndezvekuti tinogadzirisa mitemo inoita kuti retirement age yedu iiswewo kana pa55 years, kuitira kuti vechidiki vawane mikana yekushanda. Nekuti mumaindastry ndo vachine simba rekushanda mumaindastry, maindastry zedu tikuona kumangozara vanhu vati kwegurei. Then tiri papo futi kune vari kumacolleges, tikuona vanhu vari kutambura vari kutongopiwa malonzi akafanana naanongopiwa munhu anoshanda, ekuti anozomabhadhara zvishoma nezvishoma. Tachingotarisira kuti tichabatana vechidiki vese vakawana mukana wekupinda maparliament kuti vabatsire vechidiki vapiwe magrants akambenge ariko kare, vakwanise kuenda kuchikoro zvakangofanana. Nekuti ikozvino chikoro chakumwedwa nevanhu vanobva kumhuri dzakasimukira, vanobva kune dzepasa, vachakwanisa kuwana mukana wekudzidza chero vachigona zvakaita sei.
Mm-hmm. Please do stay on the line there, Mr. Chimina. If you just joined in, we welcome you. And this is The Connection. Tonight we are featuring young lawmakers from both ZANU-PF and the MDC Alliance. Ngipenduke kuwe mnumzana dingu muziputi uputi ngumeli we wulilima west etale le parlamente. Gahle nthathe umlaleli ngamafitshane mnumzana puti ngingakezi kuwe ndimbotora mtereri vamarume makadi enyu vamarume.
Tiripo makadiko baba.
Aiwa tiripo edu. Maizwa nyaya ya tiri kufia nasi.
Ya ndizozo.
Mhm, ndipewo pfungwa dzenyu.
Inini pfungwa dzangu ndinongoti kune vechidiki vakahwina handiti.
Mhm.
Tinoda kuridzire kuti ngavaite chaizvo chaizvo zvinoda vechidikiwo.
Ndezvipi izvozvo?
Tikuda kuti muve nemabasa. kana muri munyika medu. Tikuda production munyika medu. Tikuda kuti senge dzakaita especially vaite ma job creation. Marodi ma ndimo munotobva mabasa acho imomo. Gava seise mari kusadzanya mari waise mari muhomwe. Dzao. Ngava create mabasa ikuti vechidiki and tuda mabasa ane musoro kwete zvekutengisa majiska mabasa kwete emavenda tikuda mabasa emavenda tikuda basa rekuti basa mubaba ari kumukira ari kugadzirirwa lunch box yekuenda kubasa.
Aiwa
ndinokurudziro yangu
vaka ndine ndinovimba kuti vakaterera vadhimomuzipoti nava Levi Chimina uyezve vamwe vakawanda wanda vakasarudzwa vari kudzimba kutaura kuno tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma marume
tinotenda zvangu baba.
Siyabonga ngize kuwe mnumzana Puti. Iziphi indubo ongathi zihamba phambili izizo ezihlupa kakhulu abasakhulayo?
Ngiyabonga baba Nkomo. Okwakuqala ngizathanda ukuthi ngibonge amajaha amabili asesiyakhuluma lapha. Ngibonge u-honorable Jimina ngoba ukhulume ngokuthi ukuhluphana kwezomba ngazwe lokhu kakubekwe eceleni sifake phambili inhloso yokusebenza izinto ezilempumela. Yizo izinto ezikhulunywa ngumongameli uPresident Edi Mnangagwa zona lezo. Bese ngibonga umlaleli lo osanda kukhuluma ubaba uMarumi. Ngoba ubaba lo is reading well into the vision of the president ubaba uMnangagwa. This is the secret by which I won elections. Just going there in front of people ni si avala pledge card. Pledge card ubaba uMnangagwa wayesinike okulithethanyana nje okukhuluma ukuthi sizakwenzani. Izinto ezingu-5 nje zona njana ayethe sizikhulume ayethe sizazenza yizo izinto engazikhuluma ngitshela abantu bebulilima West constituency ebulilima West constituency yavuka yavungama yavota ngoba bavotela ama-policies that the president has outlined as his vision. Now coming to inhlupho zabatsha. Inhlupho zabatsha Nkomo zivele zinene. Kuqala ngukhangela ukuthi sithi siyabaphakamisela phezulu what we call empowerment. But we know that they don't have what is called collateral. Isivandiso lesane sokuthi nxa usiyaboleka imali emabhenki ube ulaso ukwenzela ukuthi ube ngozayinikwa leyo mali yokuyaqala ibhizinisi. Kulapho kumele sikhangelisise ukuthi izinto ezinjalo kazisabi khona emabhanga nakwezinye izindawo. Ngoba nxa sikhangela vele imvelaphi yokuthuthuka kuyo yonke into, ngaba ngezombangazwe, ngaba ngamabhizinisi, ngaba yikusebenza, i-workforce, okuthiwa ngama-able-bodied people, ukhangele abantu abatsha. So ke abantu abatsha nxa bengasayibo abakhangelwayo futhi benelise ukuthola amathuba okwenza izinto, it means that we can be a nation ephakamayo. So yiyo enye indaba esiyikhangele khona. Sesikhangela endabeni zesikolo. I'm happy my colleague honorable Chimina ukukhulumile lokho and happily so that he is also reading into the vision of the president that we should prioritize imisebenzi ngezifundo zabatsha bona laba basezikolo. Angithi kudala babesithi nxa befunda bebe lembitanyana abayitholayo. Khonokuyana kuyancedisa ukuthi abantwana bahlaliseke kuhle, kungabi lokungaziphathi emakolitshini nxa bekhathana labazali, kungabi lokuswela okubathuma ukuthi benze izinto ezimbi, kungabi lokuqina bezisola ukuthi kanti basokolelane. Konkana kuyabe kubakhuthaza ukuthi bafunde bekwazi ukuthi kule mbithanyana abayitholayo ebaphathisa kwezinto. Vethi ke bangaqeda sebethola ke leyo misebenzi. Imisebenzi itholakala ngapi? Itholakala kulokho okukhulunyeyo kuthiwa kuza kwenzakala. Ukuvulwa kwemigwaqo osuka eBeitbridge usiya eVictoria Falls. Ukuvulwa kwemigwaqo esuka eBeitbridge usiya eTirundu. Ukuvulwa kwemigwaqo esiyaziyo in case of my in reference to my constituency osuka ePlumtown usiya eDombodima. Ukuvulwa kweminye imigwaqo, for instance, that we were told of ukuthi izavulwa from Plumtree to Toloto via Itefune, Udula Mfune Mazamyama. Ukwenziwa kwama special economic zones, konoko kwenziweyo, kuza kwenza ukuthi kuthuthukise ezomnotho, where young people are players. Ziningi izinto lezi nkomo ngingazivalisa zize zibe ziningi. Zize ilanga lize liphume. These things need a workshop ngoba ziningi, and we don't take them from any wisdom esilayo thina as independent individuals, but from, especially in my case, the wisdom of my party that has outlined these things through our manifesto, and we are sure ukuthi through such an able leadership yomongameli esilayo, these things are achievable.
Siyabonga khonapho Mhlonitsha, tingumuziphuthi ungayikatshana nemiwo balevichi mina rambai makabata ndimutora mutereri vakunyaki makadi mkomo wangu alo vakunyaki
alo tinofara ni makadi yenyu baba
aiwa tinofara kana muchifarawo matibata muri kupi
ndiri kugabhuri nuBotswana.
Gabes, tinawo kama MPs enyu ari vanhu vechidiki vadingumuziputi navalevhi chimina pane zvamungada kutaura navo nezvazvo here?
Isu maMP echidiki tiri kumada hedu, but nyaya inonetsa ndeyekuti madhara manje kaya andonesa kuti mabvise panhu paara bhozi madhara aya ndadaramba achingodya hupfu munyika, saka zvinhuzvisi takutonetsika nekuda kwekuti waniwawo ndotokanganisa. Saka maMP rechidika vakava ndeyangu vatombozamawo kuti vaedze kuti vatimirirewo vagonyatsoburitsa zvinhu zvakanaka mukati meparliamendo.
Zvakaita sei? Tipei mufananidzo.
Zvekuti kungova nemabasa nzira dzakanaka tigokwanisawo kuwanawo mari tigowanawo kama nevekunze kwenyika.
Haiwa vakaterera ndofunga vachamhanya narobhora.
Tinotenda baba.
Tinotenda mukoma kunyaki. Isikhathi 22 minutes past 8 ngesikhathi seZimbabwe 28 minutes past 22 minutes past 2 o'clock emini enkulu khonapha eWashington DC. Nxa usanda sichuma lamhlanje sixoxa lamalunga edalele parliamente angasakhulayo anqobe ukhetho olusanda kwedlula. Sixoxa labo ngenhlelo abalazo abazazigijimisa edalele parliamente ezilakho ukuthuthukisa abasakhulayo vachangoti bata. Nasi tikukurukura nevakahwina sarudzo dzekutsvaga vamiriri vedare reparamende veMDC veZANU-PF neveMDC Alliance, tichinzwa kwavari kuti pane zvirongwa zvavanazvo here zvavachange vachimhanyisa kudare reparamende zvingawanikwa zvichisimudzira vechidiki munyika. Ndimbodzokera kwamuri vachimina. Ndinombonzwa vechidiki vakawanda muzvikoro masekendari, matertiary institutions, mauniversities vachichema kuti curriculum iripo pari zvino hainyatsokutsigira nyaya yekuti munhu wechidiki kana apedza zvidzidzo zvake awanikwe achivhura kambani, asi dzidzo yacho ndeyeye kuti unongodzidziswa uchipuwa ruzivo rwekutsvaga basa. Muri kuzvionawo sei izvozvo?
Muri kutaura ndizvozvo chaizvo zvirudochema nevechidiki vakawanda. Takanguri tazviona kuti haivapi mukana wekuti vaiti vanhu vawane mabasa handiti. Saka izvi ndezvimwe zvezvinhu zvatichanomirira kuparliamendi kuti tichinje dzati curriculum yacho iripo iyoyo, tiite zvinhu zvinoenderana nezviri kudiwa nevanhu vechidiki. Saka tichanomirira seizvozvo. Tiri panyaya yemabasa iyoyo, tichabatana nevamwe vechidiki vanenge variko kudare reparliamendi kuti tichinje tiite policy itange ichipromota vechidiki kuti vapinde mambasa, kuti makambanis anenge akaemburwa vechidiki achawanawo kaexemption pamataxes, taxi yavo ive yakadzikawo ite kuti iti incentives ku makampani anenge achimploya vanhu vechidiki.
Tinotenda mukoma Chimina, rambai makabata. Umnumzana Levi Chimina, ngumeli wechirundu etalele parliament njalo ngwe MDC Alliance, vachimina ndeve MDC Alliance uyezve vakasarudza kumirira chiundura kudare reparamende. Ngize kuwe mnumzana Pote, kona ngapo ebulili mawest kule ndaba ehluphayo kakhulu. Yebo imsebenzi iyasilela kodwa esikhathini esinengi sibona abantwana abanawethu abantwabethu bethi umuntu engafeyila uform 4 kumbe vele engafikila kuform 4 ahle agijimele eBotswana agijimele eGoli. Luhlupho olukhulu kakhulu lolo. Angithi ukuthi abantu bengayo eGoli, baningi abantu abasebenza eGoli that we are proud of. Kodwa baningi abantu abachiya isikolo bengaqedanga bele potential. Ludubo okhangelela ukubana uluhlasele yini uhlangane lalo lulungisise lololu lwisane lalo.
Ye, ludubo esilwaziyo babankomo njengokutsho kwakho nje ukuthi abantwana bakithi bebethi nxa nje besila just from grade 7 kusiya phambili uyabe sezibona elepho. Ngingathi grade 7 nje umuntu uyabe eqalisa uku-incubator the mind yokuthi angakwenza khonokho ukuthi aqalise ukuhawukela nje izinto ezinhle ezibuya labobhuti labosisi ezivele eGoli. Ebe sesithi angafika form 3 form 4 kwampana vele ingqondo kayiseko ezifundweni seneyo secabe ngeGoli. Khona kangafeyila ke sehlathi hhayi unyohana nebukilo esathi sengihamba. Khonokho ke bekudalwa indaba yokuthi thina mvelaphi yethu yithi thina abantu bomhlubulo welizwe owakithi esikalangeni esafundisa abantu ukuthi kule Goli ngoba abantu bakithi yibo abaqala ukusuka besiya eGoli isayiwenela. Yebo kambe kwakunjalo ngoba kwakulamathuba okuthola indlela yokusebenza emihle. Nxa sikhangela abantu babana baqala ukuya eGoli ababethiwa imijibha in the 70s or even a bit earlier in the early 80s sasibona sibili izinto ezinhle ezimangalisayo abazenzayo. Umnotho wakithi wawungakabi muvi futhi njalo kodwa ke kwakuncedisa ukuthi ungakabi muvi umnotho unjalo labo bethi bebuya lakho konke kuhlangana kwenze umhlubulo wakithi kube lokuthuthuka lokhu esikubona ulakho ngoba ye wonke umuntu uyakwazi ukuthi ngithi kungathi kuqakenwe ndidana indlela yokuphila esiphila ngayo. Kodwa-ke kathi kukhangeleni ukuthi igoli lesikhuluma ngayo ayisayiyo goli yayizolo. Igoli esigcwele yonke imihlobo yezizwe esifuna ukuyaphephela khona idinga amandla omnotho. Pho-ke thina sesingaba ngobani esingaphila sizoxa egoli. Sokusitsho ukuthi indlela lamathuba okuthola okwakutholakala kudala asencipha. Sokudingakala ukuthi sibe lama made solution okokuthi siyehlise lolo dubo. Thina esikhangela ukuthi kumele sikwenze njengabantu abazasebenza labatsha yikuthi-ke as a constituency as I speak to you now, we have already assembled a team esebenza khonoko ukukhangela issues of branding the constituency, issues of ICT and issues of community development with a special bias to youth programs. And then Kuluma Ganje, I'm in Harare. I have had several meetings yesterday and part of today. Nisenza izinto ezifana nalezo. Veso kusithi ke all these stakeholders that we have engaged ukuthi basimathise. Ngabantu esizayenza ukuthi bayanelise ukwehla baye ebulili mawest bayefundisa abatsha beconstituency yethu ngendlela ezithiyeneyo zokubenza bathande ukusebenza izinto ezibambekayo eselizweni labo kunokuphuma besiye eSouth Africa. Kathi nxa esiye eSouth Africa ehamba ngokuyavakatsha nje siyabona izihlobo kumbe ngokuyathenga iglobha aphenduke nje in 2 days ngobe eqhamukela kibo elimnika inzuzo. Leso kusithi ngisakhonapho mina I am going to be a legislator after swearing in that will have a special and very rare bias to the area of music and arts. Have an advantage of being a journalist, a broadcaster, that is, being a musician in my own making, as you may know. Njalo indaba lezi ngizazi ngokuzizwisisa kakhulu zisenzikini yothando lwami. Sezizancedisa-ke abantu bakithi laba abalezipho, talent in arts and music, ukuthi kube lokuguqulwa kwemithetho ekhangela ukuthi uhulumende wethu ananzelele ukuthi ozokucula lezi nokuchichimba zeze-culture yindlela yokuthuthukisa ilizwe njalo ethontisela ku-economy. Other countries are very developed ngenxa yokukunanzelela khonoko. As I speak to you, I can give you an example. You are in Washington, D.C. There is an artist called Jay-Z. That Jay-Z can just have a sneaker, a signature, and it's sold all over the world with millions. Ngenxa yendlela ilizwe lakhe eliphatha ngayo indlela ze-intellectual property rights and art. Ephinda njalo Jay-Z, he is probably richer than the Attorney General of that country there. He is an artist. Then the same is here, where we have abantu abalezipho, where their music is used for adverts, for soundtracks, for virtually anything, entertainment in every situation. But gabala luto. It's because our laws are not aligned to make realization that this industry is indeed an employer.
Mm-hmm.
I pledge that I'm going to look at that as a priority.
Uh-huh. Thank you there, Puti Kobega Ubambile Konapo. By the way, Dingumuzi Puti, the now Vulelima West lawmaker elect, is a former ZBC broadcaster. Like I said, he's also a musician, and he's my former classmate. We went to Tekwane High School together. We almost shared the same combination, but rarely did we know that one day we will be talking under these circumstances. Ngiqhubekele phambili ngohlelo sithathe umlaleli Timbotora Mtereri Vasithole. Makadi Vasithole.
Tipo, makadiko.
Hai, watinofara kana muchifara. Matibata muri kupi?
Ndiri kuZimbabwe.
Kupi kwacho, yakakura.
Oraiti, kukadoma.
Kukadoma.
Yes.
Arisei malevus.
Haa, tinongorarama zvekungo. Wakuni kwa kwe kunguo.
Mapinda muchirongwa mgomo wangu. Semuno echidiki zvizwa muri kutarisira wo kuma members of parliament echidiki ya.
Ya, ini ndani chida chokutanga kuti ma members of parliament ka. Kana vapinda mu parliament kuno gatika mapolisi. Anona kakana diki. Nye zvine kuti mukaibudi vire. Nga wambo siya zve pipeline. Zvekutarisa kuti tobva kubato ripi. Womboita for the interest yenyika yavo nevadoko vamwe vakasiya kwavakabva. Kune tsika yekufota kuparlamendi haishandi pavanhu vadiki vakafunda vari kune zvino. Nhau iripo ndeyekuti vanofanira kushaitira kodzero dzavo muenzaniso. Iyo zvino ngatasa macommissions mazhinji akaitwa muZimbabwe akaundiwa. Madhara akaritaya kubva kune mamacompanies anosvika opinda basa kuya vachitovharirira vana vavo mabasa mikana yekuti vapinde mabasa. Mukatarisa mumakanzuruzve unoona munhu achiti apiwa pension yake 65 aretire akupuwa futi contract yekuti haigumi nevachingoshanda asi une vana vari kumba asingasirinzivanga achipinda basa chimwe zvichandiokuvidzawa kuti vanofanira kutarisawo nechekutarisa iyoyo chidiki vamwe vari kuzvikoro vekumakoreja kuti vachibva kumakoreji vanofanira kunge vanei kana kuti univhesiti vanofanira kunge vanei tinotarisa kuti vanhu vachibva kumakoreges tika yakandenge iripo pasi yekuti munhu aitobva vanhu muti aibva kuyunivhesiti ndiye atinoti ivo vafaitire mupalamendi kuti zvidzokere pakare kuitira kuti iye pane zvake unogona kutova imploya achitobva akona kuti unenge ane mamarizes anenge anawowo saka ndokontribution yandinopawo ini pari zvino.
Haiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Sithole.
Mazvika henyu.
That's Mr. Sithole there emphasizing on the need for bipartisanship. kushandira pamwe chete zvisinei nekuti munhu ndewe MDC Alliance kana kuti ndewe Zanu PF. Chimina, honorable Chimina, zvakakosha sei zviri kutaurwa nemutereri izvi?
Ya, chekutanga ndoda kutenda mutereri ataura uyu, ataura zvinhu zvakanyanya kukosha chaizvo. Nekuti tikona vamwe mabhodhi mazhinji ehurumende ari kutorhaniwa nevanenge vachingonzi maretired, kuda kuti pane kwavakatobva nako vakatosiya rimwe basa, vaakutoshanda rimwe basa vachikora kwarikora pensheni kwatokora imwe salary futi. Saka tiri kuti isusu zvinhu zvakaita seizvozvo zvinofanira kuti atoshanda akaretaya atombonozorora asiyirewo vamwe vechidiki vawane mukana wekushanda. Nekuti kana imimi mabva kwamashanda makauya mabva kuarmy makatouya maakushanda futi kuhurumende futi mune rimwe bhodhi, muri kukora pensheni uku, muri kukora salari uku, asi mwana wenyu akatogara kumba haasi kuenda kubasa, imi muri kutofara kuti zvenyu zviri kutodi zviri kutofamba. Saka ndinongoti ngative nemwoyo wekukoshesa vechidiki. Ndosaka ndichiti tikuda mikana yakaenzana mumasectors ose ane chekuita nezvenyika, kusanganisira mabhodhi imomo. Tiri kufanira kuwanawo tine mamembers echidiki anopinda mumabhodhi akaita seiwo. Saka muteereri ataura mashoko akakosha chaizvo.
Thank you there. Honorable Chimina, please do stay on the line. Ndimboverenga mashoko ari kunyora nevanhu paFacebook ndisati ndatora mutereri. Vanyasha Swanda hanzi, dai vangoshanda pamwe chete vasimudze nyika. Zvokuramba kushanda nevamwe hazvibatsiri. Mashoko akakosha ayo ari kubva kuna Nyasha Swanda. Usamanzi Mdutuzi lailova ekhasini leVOA Ndebele uti, sawubona mhlelo wekhasi, esikhala ngakho kakhulu yikuthi lawa majaha labodade esibakhethileyo mabangadleli ekhwapheni njengendwangu. Kuzobuya ubukhosi Paul Dube yena uthi okufunwa nguZulu wonke ngamathuba emisebenzi. Ndimbotora mutereri vaPatrick. Makadi mukoma wangu?
Ndinofara. Makadi zvenyu baba vangu?
Ndinofara kana muchifarawo. Matibata muri kupi?
Ndiri kusokuno kuSouth Africa kuMzanzi.
Kwakamira sei ikoko?
Tiri kumbokeyakeya, tiri mumarori, tiri madhiraivha emarori apa, tiri kumbopusha pusha zviri ndima isati tachaisa ba.
Basa ibasa chero muchiwana cheuviri mudara.
Ya, ndizvo hangu baba.
Tinawo maMPs emayouth nhasi apa, mbokurukurai nawo.
Ya, chekutanga ndoda kuvakorokotedzawo zvakasimba. Hazvinei nekuti unobva kubato ripi, kuZanu PF here kana kuMDC here kana kupi. Chakakosha ndaikumupira kuti dai vaikwanisa vaishandawo pamwe chete neyuti imwe ichiri kumashure uku yakavavhoterawo kuti vave vari pazvigaro. Because tikatarisa kumashure uku madhara edu awa tobatsirana nawo tichiseza nawo. But zvakawanda zvacho ndokuona sekunge fanika vanenge vachingoita taura nemuromo yatoti inozi theoretically ya pachirungu pasina practical yacho. Bhozi hazvibetseri kuti tokambena tichakuitirai zvakati tichakuitirai zvakati, at the end of the day hapana chatichabuda. Saka taabuda kuti ivo vechidiki yavo dei zvaikwaniswa vachiridha by example nekuitawo zvinhu practically kuti tionewo semayouth kuti kwane chenji yakati, kwane chenji yakati, kwane chenji yakati, paitawo step ahead. Noti kungouya vachingopuricha chete chinhu one chisikabudi chinhu chacho. Ngavapuriche zvavakapuricha zvavachikambena. Tokumbira dai vakwanisa vachizadzisa zvavakakambena zvacho kuti achaitira vanhu zvakati. Kana iri education kumaprimaries kana kumasecondary schools wopotawo vachifamba semaMPs vachionawo zvinoitwawo nematicha. Because ndikatarisa ini ndobva kwangu kubhoyerawo kunonzi kwachabatawo chisaona chabata vacho. Paprimary school pandakadzidza inini pandakasiya 1991 nanhasi hapana kana development zvichingoripo zvakare, hapana ari kubhadhara mari, mari dzinenge dzichingobiwa dzimwe dzichidyiwa. Pasecondary ndakabvapo 95 hapana kana development. Zvino zvekuti maMPs akaita seiwo vechidiki wavo ngavachienda vachinovhenja vachisimbara dzavo education yevechidiki vachiri muzvikoro kuti paitawo development, tisangoramba chitiitwawo nemadhara edu avo. Because tikasadzidza izvozvo yuti ikazadzidza vechidiki vakazadzidza madhara ari pazvigaro, because ndo vanenge vaine maqualifications acho. Handiri maona saivo vacho.
Aiwa, tinotenda nekupina mushirongo wamukoma Patrick.
Ndizvo zvinhu zviitwa kupractically, paitawo chinobatika, paitawo chinooneka, kwete kungopurisha chete semadhara yedu. Ngavachichinjawo direction kana vavo vakavhotewa nevanhu kuti vachiita maMPs, ngavachimirira madistricts kana kuti maprovinces avari kubva ivavo, vachipawo zvochatopawo maexample kuti madhara achatoona kuti vavechidikwa kutotovha, saka vachasishandawo zvine simba. Asi vakangoitawo feedback vachiteerera madhara, hapana shanduko, madhara achangoramba aine challenge.
The time 20 minutes before 9 o'clock, and tonight we are featuring young MPs, that's Honorable Levi Chimina of the MDC Alliance. He represents Chiundura and Dingumuzi Puti, ZANU-PF lawmaker for Bulilima West. Siqhubekele pambili ngohlelo, sithathe umlaleli Timbotora Mtereri, Mai Nyamasoka. Makadi enyu.
Tiripo enyu makadiko.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo.
Aiwa, tinofara chaizvo.
Kuri sei kwamuri?
Aiwa, kwatiri kuno kukurirai tichaizvo.
Muri kupi kwacho?
Ndiri muPretoria muno muSouth Africa.
Aha, manzwa nyaya iri mugango nhasi.
Aiwa, taindwa nyaya ende tiri kuifarira sevechidikiwo kudai.
Tipewo pfungwa dzenyu.
Aiwa, pfungwa dzangu ini dziri pakuti pekutanga ndoda kukorokotedza vechidiki vakabudirira kuti vange vachititungamirirawo isu vamwe vavo. Chandinoda kutaura pavari ndechekuti vachitiitirawo zvekuti isu vadiki tisumukirewo, tirega kutikanganwa. Tosiyana nezviye zviri kuitwa nevechikuru ava varipo ava. Tinokumbira kuti vatirwire ivo, ndova kuchititungamirirawo. Tiitewo mabasa, tikwanisewo kuchengetawo mhuri dzedu dzatanadzo nevabereki vatinavo. Tikwanisewo kuwana pekuvhurawo mabhizinesi. Kuno kwatiri kunze tiri kudzidza zvakawanda mabhizinesi ari kuitwa nevechidiki. Tinotoitawo maspaza atiri kuvhura zvekutengesa chikafu. Asi maitiro acho ndeyekuti ndeyekungomhanyisana nemapurisa nekuti ndingosina zvakakwana. Saka shuviro yedu ndeyekuti vachititungamirira kuti tikwanisewo kuenda kumusha tonovhurawo mabhizinesi yedu tiriko sevana vechidiki kudai tikwanise kuzvichengetawo nekuchengeta vabereki vedu.
Aiwa, tinotenda mai amai Nyamasoka. Ndinovimba kuti vanzwa varume ava, uyezve vachaita zvido zvenyu kana vapinda muparlament.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Ndido kutenda ina kunditorawo muchirongwa kwamaita muzvara nhasi, ndanda nenguva ndichituraya.
Aha, aiwa, ticharamba tichingokufonerai.
Aiwa, zvakanaka, maita basa chaizvo.
Tinotenda zvikuru. That's Mai Nyamasoka calling us from South Africa. In Pretoria, she's also talking about a need for tolerance and bipartisanship between these new youthful lawmakers. What we have seen before in Zimbabwe is a culture of intolerance between ZANU-PF and the MDC, and working together really has been difficult, and many people, as you are hearing, are saying maybe it's time for these new lawmakers to usher in a culture of tolerance, a culture of bipartisanship, a culture of working together. And we hope that's exactly what they will do. Honorable Chimina and Honorable Puti are my guests tonight. And gentlemen, let's jump into corruption. Not as participants, but as people who hate it. Honorable Puti, what exactly will you do to make sure that this culture is eradicated from the fabric of our people? Because indaba yobuhuqulozi, indaba yobugwelegwele, indaba yokungethembeki, indaba ehluphayo esigcwele impande kakhulu eZimbabwe.
Ngiyabonga kakhulu Jagalakithi. Ngiyabonga kwazo kwazo mwana watate. Look at this. First of all, I would like to thank all participants from the beginning of our program to where we are now. That Honorable Chimina and all the listeners today have given a different complexion to this program. Previously, I've heard people taking partisan kind of like views and attacking each other as parties, which showed me that people had not yet appreciated the spirit of embracing each other in Zimbabwe. But let me say to you that today you can think that we are just one people that come from the same place and knowing each other through the way and manner in which we are conducting ourselves. This comes from how the message of peace, tolerance, unity has been preached amongst us pre-elections, during and after. And I would like to credit the head of state, His Excellency Edi Mnangagwa, for that, because he has shown that he is a steward who can lead people that he expects that they should follow his vision. And this is what is happening. Thumbs up. I really love this. Then corruption. Ogubugwele gwatakafanna kuti tili vanhu tizive kuti gwakafanna kuti tigukwiseni toseni takabatana mavoko. Igogubugwele ndigo gunokolomola hango kupinda masanctions. Ndigo gunokolomola hango kupinda climate change. Ndigo gunokolomola hango kupinda zvimwe zvinhu zvose. The moment we align our laws to give punitive action to any act of corruption without fear or favor, would have done justice to our society. Nekuti toziva kuti hango yedzi yakapala laidzaliwa livuvava, vukwelekwele, vupitipiti, vubhudha pasi, vubvatanyoka. As such, we want to say that as young lawmakers, we are going to set the tone, if not to reset, so that this issue of corruption is understood as a vice. And not just a vice, but a cancerous something to our economy and society alike. Mm. I'm happy that our president, Edi Mnangagwa, in his inaugural speech, he highlighted on the issues of corruption. Not only has he done that now, but he has been very consistent with the message. He has set up commissions. Some people may never have taken care of the importance of researching on what has been done so far. But we know of commissions of inquiry that have been set on issues of land, on issues of public service, and a lot of other areas, so as to tackle corruption. And let me not purport to be an expert in understanding what is likely to take place in the few days coming. I have a feeling that His Excellency Edi Mnangagwa is going to choose a fresh cabinet that is going to usher Zimbabwe into a real new dispensation, where we are going to see a lot of new blood, not new blood as only in young people, but new blood as in people that are fresh in government, from industry, from private sector, non-partisan, but all aims to champion Zimbabwe forward. And indeed, in that manner, we would have flushed out the blood of corruption. And I know Edi is a doer. He is going to do just that. Watch this space.
Thank you there, Honorable Poti, and please do stay on the line. Ndii zoge kwa muri. Honorable Chimina, nyaya ye umbava, nyaya ye uori, inyaya ya neza zhukuru mwenyika. Mwishange mwchi ibata ose.
Ya nyaya uori tuzoti yaka nyanya chesu mwenyika. The Tanzania Commission, which I'm being said, we have been heading of so many commissions, the state of the first national GT, we have a commission is it, and she preached to a commission, but the state among us, as the woman of Tangakura, Musuru, Murumenda Machemo, Dom not only corruption in Ripo, fresh people. Fresh pazita because zirungwe tika kubapa katanga new dispensation wano wanga wajingo recycle wa the old people wa garawari mumu system of corruption yu so ipapotisha zama kurwisa sema lawmakers elechidiki but dambu zikura taita ndere kuti kune ino the political polarization ndo ino ya kwa afekta kubudiriru kuti ti achieve elechidiki nekuti the current government iripo inenye mamiri akaita zvinhu yanguri chipricha zveand corruption zvechi but nyaya corruption irikutsvitwa on partisan lines kuti unobva kupi so ndinoiba tichabatana na honorable ari kutaurava kuti tigadzirise nyaya yecorruption yekuti tisaibatwa nenyaya yekuti unobva kubato riti ingobatwa kuti kana waita corruption waita corruption whether uri we MDC kana kuti uri we ZANU-PF ungotsvitwa zvakafanana nemutongo unongoenderana ne mhosva yako yaunenge wapara yecorruption tisazviite on partisan lines just like zvanga zvichingoitika izvozvo because kwandiri nini ndichiona the government yanga iripo most of the ministers are corrupt vakachinjwa maministries vachinjwa futi vachibviswa mune imwe ministry aita scandal because chimboenda unobata wane ukuku wosvika futi woita ikoko saka ndirungotiwo zvese izvozvo naonarebho ava tofanira kuzvigadzirisa tiri pamwe chete
saka moda kuona vamunangagwa vachisarudza kabineti yakaita sei ichagona kurwisana nenyaya yecorruption
tikutarisira zvitsva kwavari zvese zvinongonzi zvitsva ndosaka taitotarisa kuti naivo pavari ipapo vanga vaifanira kunge patiwo nezvitsva because since 1980 vanga varitori mugovernment kana ari maavenues ecorruption vanotomaziva ose kubva kwekutanga kusvika kwekupedzera hapana zvinyowana zvatingavataurire asi hapana action yavari kuita ivo saka tiri kutarisira kuti ivo havo kana varamba varipo ndosaka ndamboti hove inotanga kuora kumusoro ndozvandiri kureva kuti kubva kuna ivo vanofanira kunge vakachena kusvika pane munhu wekupedzisira achange ari muhurumende mavo
ende vari kuvimbisawo kuti vachitora mhiko hanzi pasi neuori handidi kana kuona munhu anoita uori mukabineti mangu saka ndofunga handi ndizvo zvavachaita izvozvo sekutaura kwavo
ndati he has been in the government from 1980 zvichingopirichwa izvozvo kuti hatiri kuona vakauya panew dispensation tikatoona vachidzosera mamwe maministers anane mascandal kune mamwe maministries but vachingotransfera from one ministry to another which means ini ndikutodhauta kuti vachazviita here kana kuti ndezvekungotaura hatimboziva kuti muromo wauzarirwe nerwizi saka vanofanira kudarika pakutaura kwavo vachitoita vachiexercisa toona kuti haazveshuwa vari kuita zvinhu chaizvo chaizvo
Five minutes before the hour of nine, and if you just joined in, this is Studio 7. The program is The Connection. We are broadcasting live from VOA in Washington, and tonight we are featuring young lawmakers from both ZANU-PF and the MDC Alliance. That's Honorable Lev Chimina of the MDC Alliance, and he will represent Chiwundura in Parliament We also have Honorable Dingomuzi Pote, a ZANU-PF lawmaker for Bulilima West, and that's my constituency, not that it matters. Gentlemen, let's wrap it up. Honorable Pote, you have 2 minutes. Give us your last word as you go to Parliament, I'm sure next week.
Thank you very much, Comrade Nkomo. Let me correct Honorable Chimina there. He has been well-behaved all along, but I think he loses it when he says that he expected a change from somebody like Ram Mnangagwa, kuti kupinde mumu, akaita semumu waono gonangwe waenda achishuira kuti apinde. Vachiti iwo Ram Mnangagwa vakabva from 1980 vari muhurumende, and as such vanga vachikonzerawo kuti hurumende inge yanga ichifamba nenzira zvinhu zvanga zviri. Aiwa, let me correct you there, my colleague. Vamunangagwa munhu apindawo to start fresh things sapresident, kwete sapresident vakagadzwa musi wa 24 November pa inauguration after Operation Resoligas. Aiwa, kwete, but sapresident vakaseva temu vachipedzisa temu yemumwewo akanga asarudzwa zviri legitimate muna 2013 achinopedzisa temu yake muna July 31st. Kuti somebody should be elected then to take over. Inini zvamuri kutarisira, tarisirai kuna vamunangagwa kubvira pavakatora nhiko siuno vatanga tiri panational sports stadium apa kusvika pari zvino nhasi kuenda kumberi uko. Zvimwe zvese zvamuri kutaura izvi zvekuti kwanzi from 1980 takutsa kuti from 1980 ko iye Samisa akanga asati azvarwa here? Handanga ane 2 years 1980. Munhu anofira kuti akanga azvarwa during that time here? Kana kuti you have to be accountable for issues that have to do with your real powers, the administrations dzaunenge wakatarisana nazo regarding basa raunenge uinaro. Vamunangagwa vane his new way of doing things that he has outlined to us. Vanhu vari kungoda change for purposes of changing. Let's not be professional opposition. Let's be Zimbabweans that embrace things that are good when they come our way.
Mm-hmm.
In fact, I want to conclude by saying that we have a lot of faith in ED because of how he has handled things to this day.
Mm-hmm.
Thank you,
the Honorable Buti. Honorable Chimina, you have the last word briefly.
I just want to say to the people of Chiundura, I will represent their interest in the House of Assembly in a non-partisan manner, and I will make sure I will influence the policies which have the interest of the young people of Zimbabwe. Okay, thank you.
Gentlemen, thank you so much. That was legislators Levy Chimina of the MDC Alliance, representing Chiundura in the upcoming parliament. You also heard from Honorable Dingomuzi Pute, a ZANU-PF lawmaker for Bulilima West. And that's it for tonight. But remember, we have the morning news at 6 o'clock. Ekseni, ziyabuya ezesishona kubuye ezesindebele ngo half past 6. Lingakutwa umsakazo ngowenu umsakazo we Studio 7. Kulayifto kunjalo kusasa, elikhumbule ngolwesithathu. Kuyabe kuluhlelo lwe-Diaspora Forum, lapho siyabe sikhuluma khona laba kwamanye amazwe mayelana ngokwenzakalayo ekhaya eZimbabwe. Vedwe nguva dzapera, rarai zvakanaka, ngatisanganei muzvimwe zvirongwa zvedu. muzive kuti pane nawu Studio 7 mangwana na 6 o'clock makuseni uyezve kuzouya dza 7 o'clock manheru. Let's make another date next week. Same time, same program, same radio station. I'm Tungamili Nkoma. Kunai Zimbabwe.